Mangwana na kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechipiri, ndira 1, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichikushuvirai gore dzvara 2019 rakanaka. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatina zvatinodzidzanavirwa napane zvezvange zvataurwa. Kuti hapana chakati tabhuirana navo.
Hurumende ichimirirwa nebazi rezveutano uye remari yakaita hurukuro navana chiremba vari kurangwa mabasa, asi hapana kuwirirana zvapakuti vana chiremba vati vacharamba vachirangwa mabasa. Nhasi tiri kunzwa kubva kuvateereri veStudio 7 vachikwazisa hama neshamwari pamwe nekutaura zvavanoshuvira muna 2019. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvinotaurawo pamusoro pegore dzvara 2019. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende ichimirirwa nebazi rezveutano uye remari yakaita hurukuro navana chiremba vari kurangwa mabasa, asi hapana kuwirirana zvapakuti vana chiremba vati vacharamba vachirangwa mabasa. Mubati wehomwe musangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Prince Butau, vanoti kurangwa mabasa kuri kuenderera mberi sezvo pasina kuwirirana nehurumende pakugadzirisa zvichemo zvavo zvinosanganisira kushomeka kwemishonga muzvipatara, zvikwanisiro zvekushandisa pamabasa avo, kusawedzerwa kwemari dzavanotambira nezvimwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata Dr. Butau.
Hatina zvatinodzidzanavirwa napane zvezvange zvataurwa. Kuti hapana chakati tabhuirana navo. Patakange taendesa musoro kuti titaure, hapana chakati tataura kubva kunyaya dzemishonga kusvika kunyaya dzemari uyezvese zvakanga zvitaura zvekuti hapana zvakataurwa.
Asika hurumende iri kuti mushonga uriko kunatfamuko zviri kufamba sei?
Ifana chiremba tiri kuti mushonga ngainge iri mumafamasi emuzvipatara noti kunatfa, ndokuti uyezve tinge tichibhiliva kuti mishonga yedu yapo. Uyezve tiri kuti ngavatipewo atimeline kuti tine mishonga ichange ichisustaina for a certain period, uyezve expect another batch kuti iwe rimwe mishonga, kwete kuti tinoizwa kunzi mishonga iripo zvanhasi ende ndoni tichizokere kubasa mangwana toshanda kwemwedzi mishonga yaokuyapi. So we want a timeline, a proper timeline so that tichange tichidzokera mudambudziko rimwe chetiratiri rekuti toti muzvipatara hamunazi hamuna mishonga. So ndo zvavasiri kunge vachitipa izvozvo.
Asi mune zvimwe zvikwanisiro here zvakaita semagrovhosi nezvimwe zvinokudzivirirai kuti musatapurirwe zvirwere?
For example, zvakaita semagloves handira, tiri kutaura kuti isusu sana chiremba tine mamagloves atisina. Anditi pane anonzi malatex gloves kwozoita anonzi masurgical gloves. Masurgical gloves aya ndo magloves atinoshandisa kana tichiita maprocedures edu ekuti tisacontaminate mapatients infection preventing infection control. Malatex gloves ange ari asi aya masurgical gloves ari itsho supply. Uyezve tine nhumbi atinoita maapron, takaita maprocedure kuti tisarasikirwe neropa nemafluids. Hazvipo izvozvo, hazvipo muzvipatara muzvidzimanoita maprocedures edu day to day. And then also pane mamagloves mahombe anopfekwa pane vanhu vanenge vachishanda kana kumaternity kwatinoti kwavanenge vachibarisa vana mai. Magloves iwayo proper clothing ari mune zvimwe zvipatara, hame mumagovernment hospitals iwayo. And then also tanga tichitaurawo nenyaya yemagambos. We find out kuti isusu sana chiremba kana tichienda mutheatre hatina magambuti akakwana, tinongopfekedzana magambuti tichinjana, uyezve zvinopa kunge zvichiwana zvirwere zvokumakumbo kunana chiremba. So we think that kuti zvinhu zvana chiremba zvinofanira kunge zvakakwana, uyezve zvatinoshandisa mutheatre uri kwatinenge tiripira ndozvo zvakatsvana tsaurazvo hazvina kunge zvakakwana zvinhu zvakaita seizvo
tombotarisawo imwe nyaya yamamuchisimudza yekuti muwedzerwe mari hurumende inenge yanga yati izvo chaitwa mumwedzi wakukadzi kana kuti February asi tine takunzwa kuti zvada kuitwa muna kubvumbi kana kuti April zviri kufamba sei ipapo
isu sana chiremba tinoziva kuti tanga tichitambira mari shoma asi sana chiremba hatina kuenda tichiti tiri kuda kuti tiwedzere mari takaenda tichiti isusu tiri kuda kuti contract yedu chibvumirano chedu chinoti mari yedu inofanira kuya iri muunited states dollars ndo yatanga tati tiri kuda mari iri muunited states dollars asi hurumende yakati haina mari yemaunited states dollars and asi sezvamaona chibvumirano chatakaita padokumendi ratakaenda nezuru takaenda fedha tikati orit munei sezvo musinawo maunited states dollars even shomawo moti paino mari ichiuya iri maunited states dollars asi hurumende yakati haikwanisi ikatiwo haitorina even maRTJ ekuti raiti yatinoti cost of living adjustment every moment isusiwo sekuziva kuti sana chiremba vazhinji vana chiremba hatina mota tinokwira michovha ende michovha iko zvino yakwira by 4 patai timbokwira michovha ichiita 50 cents iko zvino yaakuitawo $2 RTGS saka tiuti sana chiremba munoda kuti tishandisei tine vana kunge vachienda muzvikoro muna January muno hatisi kukwanisa kunge tichibhadhara maschool fees evana because akwirawo arehetwa neRTGS saka ndo zvatanga takumbira tanga tisina kuti tida kuwedzerwa mari asi tanga tida kuti paitewo cost of living adjustment
avo vanga vari mubati wehomwe musangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Prince Butau vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vari kukwazisa hama neshamwari pamwe nekushuvirana goredzva ra2019 rakanaka. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri veStudio 7.
Ndinoitwa Shepherd Tsawana Nyasanyazombe from Nyanzura. Ndoda kukwazisa vateereri veStudio 7 vese veeriya ine kunyanzura kuno kuruwati extension pamwe chete nekwaZuze. Ndoda kumhoresa Sai Chikwere, ndoda kumhoresa Lavumo Chikwere, ndoda kumhoresa Ambuya Sai, ndoda kumhoresa Murese Kwanyazombe, ndoda kumhoresa Leonard Nyazombe nevamwe vose. Mwari kuno ndinovashuvira goredza ndichiti wanzirwa inyasha Mwari wakuchengetedzei muna 2019.
Inini ndiri pano pagwanda panapa ndinofara zvikuru kuda kupinda mugoredza pamwe chete nemhuri yangu iri magutu ndinoisa kuti dai zvaita vagona kufambawo zvakanaka vapinda vese vanovakanganisa navana vatadzira vagare zvakanaka ini ndine nehama yangu iri kuchinhoi pabafau nemhuri yavo nadhevhi nemhuri yavo nangoni ari pane mbudziya nemhuri yake ini ndinoitwa chiso gapa
ndokwazvisa mai vangu vari pachiwe chapo pamutsvairo nemhuri yangu yese ndinokwazisa shamwari dzangu dzese ndinovashuvira gore rakanaka gore ra2019 ngari vanakirewo
ndonisika igombe ndobva kunyanga ndoda kumhoresa shamwari yangu Edmund Garisha ari kuHarare ndichimushuvira goredzva rakanaka ndomhoresa zvakare anonzi Petros Mandeya ndomhoresa zvakare Entrance Dagaidza ndichiti ndapinde mugoredzva mune zvakanaka murunyararo ndomhoresa zvakare wose vakashungurudzwa kubuda
nezvematongerwo enyika tichiti ngatipindei mugore dzara 2019 tine tariyo tichisimba tichikurudzira runyararo nzvimbo dzose dzatinogara tinoimba zvatakashungurudzirwa nezvose nevose vakatishungurudza tine wimbo nekuti National Peace and Reconciliation Commission yagadzisa zvishuwo zvedu tinoda kukwanisawo vestudio 7 vanotitepfenyukisa kuti aiwa muve negore dzo rakanaka rata
ini ndini Gladman Masuku ndiri kuzvishavane kutanga ndinokwazisa imwe vashamarare vestudio 7 ndinoti panhau dzechokwadi ndichiti makadini koikoko muve negore idzva rakanaka ndigokwazisazve mhuri yangu vana vangu vari kudhiaspora ndichiti muve negore idzva 2019 rakanaka ndinokushuvirai budiriro mugore ratakatarisa iri ra 2019 vana vangu kuno kuZimbabwe matakadla kare asinganyaradzi mwana hakuchina goredzva hakuchina chinyi kuno zvinhu zvakarema chose nemvura hakuna mupota muchitionawo vana muri ikoko ndatenda hangu
arane kutenda ite vandigondera kunyange zvakangomera kanguva chimbomuimbira ngatukwira aleluya kore rienda buda ndinotenda ndayamuka rimwe kore ndopinda
manhero akanaka kustudio 7 maserasei vashamarare mese nestudio 7 naros vari kupedzisira regore idzva toda kutenda mwari vatisvisa muzuva ranhasi toda kukwazisa hama dzangu dzinotevera takwazisa mama vangu amai chamu kumanyuki dhemu kumwenesi ndokwazisa mudzimai wangu chipopakai pamwe nechiwana changu Juli, dai mwari vavaro kwafadzo vapinda mugore idzva rakanaka zvakanaka ndisingakanganwi zvakare hanzvanzi yangu Agnes kana kuti mai Lawrence ndomoresa munin'ina wangu George nemhuri yese kwamanyuchi ndinoimoresa tichiti mupinde mugore idzva rakanaka tinotenda mwari ndisingakanganwi nemi zvakare
tenda vateereri vese vestudio 7 vakwanisa kunge vachipinda muchirongwa chedu nziyo dzatashandisa pano tashandisa kisimusi kubva kuna Toki Vibes pamwe chete na tenda kubva kuna mushakabvu Simon Chopa Chimbetu
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001 202 0164650318. Namba izi zvakare 0012024650318. Tinotepfenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muguta guru reSudan reKhartoum nezuro akashandisa utsi hunokachidza mukuparadza vano vainge vaungana vachironga kuratidzira vachienda kumuzinda wemutungamiri wenyika vachida kuti hurumende ishandurwe. Sangano United Nations World Food Program nezuro rakazivisa kuti chikafu chinofanirwa kunge chichipiwa vari kuziya nenzara muYemen chiri kubiwa munzvimbo dziri pasi pevapanduki vechihutse. Yasvika nguva yekutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica. Nasi tiri kunzwa kubva kuvanhu vataura na Ivan Zininga weStudio 7.
Nasi izuva guru zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muno muAmerica zviri kupembererawo kubuda muna 2018 zvichipinda muna 2019 nenzira dzakasiyana siyana. Vamwe vaenda kudzikereke, vamwewo vaenda kumabasa, vamwewo vapinda nemabiko ekunwa nekufara nehama neshamwari vachipemberera. Murongi wezvemitambo nemimhanzi DJ Tau anoti kwanga kusingadani anonzwa kuAfrican Palace kuGaithersburg uko kwavanga vakaronga kusangana nezvimwe zvizvarwa zvedzimwe nyika vachipemberera nekufara.
Semakuzvaise tinogara takaigadzirira gore rinei richipinda muna 2019 nemufaro wekuita countdown yedu tiri kuGaithersburg, Maryland, tichitarisira vanhu vekuZimbabwe nedzimwe nyika kuti tinge tichitamba tichipembera gore nyowani.
Mafaro erudzi ndemhando ipiko ari kuitika nhasi? Vanhu vanofanira kutarisirei kana vauya uku?
Saka vanhu vari kufanira kutarisira kunge tichiridza mimhanzi kunyanya yemuAfrica. Takanangana neZimbabwe nekuti chaunga chishange chiri chekuZimbabwe. Kuclub kupinda mahara, doro racho rakachipa kunge mahara, vanhu vese vanenge vachifara.
Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe yegoredzva, hatingangopindi makanyarara.
Muri yeZimbabwe tinoti kwamuri muve negore rakanaka ra 2019. Zvinhu zvichanaka ende tichakuona igore rinouya.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chiri kuNorth Carolina kudunhu reRaleigh muzvare mamo Patience Murozi vechikwata cheFashion Police Zimbabwe vanotudzawo zvirongwa zvavo zvegore ra 2019 zvekuenda kumusha kwapera makore makumi maviri nemaviri. Vanoti vari kutarisira kunguva iyi zvikuru sechinhu chavakagara vakamirira kwenguva yakareba.
Ndinonzi mamoyo, meaning mamoyo. But sarangudonzi Patricia Majoni. Ndiri ku North Carolina, Raleigh, North Carolina. Isu tivana mamoyo zvisvo zvataura miganda remvura. Tinotsveta kuna zvekutamba.
Muri kuchena muchiita kastepi kapigo muchipinda muna 2019.
Iri ndogore rangu iri. Ndogore rangu ndakamirira kuti kugadzirira kuenda kuZimbabwe for the first time in 22 years. ndanga ndifanira kubudzokera kuZimbabwe.
Saka gore rakakoshera ika izvi.
2019 gore rakandikoshera zvikuru, saka ndiri kugadzirira kana zvikabudirira muse. You know, my resolution ndekuti ndisvike kuZimbabwe muna April.
Saka nasi countdown muri kuirovera papi?
Ah, saka tukutopwa nova varikuitawo zvavarikuita nasi. Muno murali nemudheram apa ndandango kuti ndekupi asi tichapa wani.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda here ikoko?
Yes, kune zvakawanda. Tine cheche yedu yemethodist inotungamirwa nemukuru wedu vanonziva John Bumbo. Saka tinoita mingirikiri service yedu nechirungu neshona tichiridza ngoma nekuimba zvese dzimbo dzemethodist.
Gore ra2018 ranga riine zvakawanda zvakaitika mariri, asi tarisiro dzevazhinji hadzina kupera mukupinda muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tinotenda Evans. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende ichimirirwa nebazi rezveutano uye remari yakaita hurukuro navanachiremba vari kurangwa mabasa, asi hapana kuwirirana zvapakuti vanachiremba vati vacharamba vachirangwa mabasa. Manzwa kubva kuvateereri vestudio 7 vachikwazisa hama neshamwari pamwe nekutaura zvavanoshuvirana muna 2019. Studio 7 yakupaiwo zviri kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvataurawo pamusoro pegoredzva ra 2019. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare manhero anhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndichiti muve negoredzva rakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.